Mutongo wapiwa ni dare repamusoro re Constitutional Court richirambidza kuenda pabonde nevana vari pemakore 18 yatingati ogumini masere zvinhu zvinogamuchirika zvatiri kutopemberera seZimbabwe tototi kana tachitotora mitemo yemuZimbabwe tinenge takutoti yakumberi kumberi zvichienderana nekuchengetedzwa kwevana panga pagara pane daka panyaya yekuti Constitution yaitiyo mwana muZimbabwe arodzwa ari pasuma kuri 18 asi mutemo muZimbabwe wanga uchiri kungoti mwana ari pasuma kuri 16 ndiye anonzi hakwanise kuenda pabonde saka zvaita kunge mutemo unobvumidza mwana kuenda pabonde ari pasuma kuri 16 achizobatirwa nekushungurudzwa kana kuti nekutorwa advantage nevaya vechikuru asi tozoti zvikana aenda pabonde akaita nhumbu tomuti achakwanise kuroorwa ari pasuma kuri 18 zvazvisinga pachiungute chete zvisinga make sense kana zvazvisina tsarukano saka zvataurwa nedare guru remuZimbabwe rekuti mwana ari pasuma kuri 18 hakwanise kuti aite chibvumirano chekuti aende pabonde zvigowanikwa zvichinzi zviri pamutemo iyi zvinoenderana nemutemo wenyika unotiwo mwana ari pasuma kuri 18 hakwanise kuroorwa
zvine zvikuru zvazvinoshandura here tichinzwawo kuti mimwe michato iri kuitwa nevana vasati vasvika makore iwaya ekunge vachiroorwa iri kuitwa vanhu vasingazivise kumitemo kana kuitwa kabisira
tinenge tichitaura isusu kuti mitemo yakanaka kuiswa asi mitemo futi inoda chatingati mari kana kuti zvikwanisiso zvinoita kuti vanenge vatyora mitemo vayavaya vawanikwe vachisungwa nematarehedzi mhosva saka munhu akangopara mhosva yake vakange mwana arodzwa vakahwandiswa variko vanenge vachizviziva veukama vamwe nemaneighbors vanongwanisa kuripota asi chinowanzowanikwa chichitika ndechekuti dzimwe nguva kunoshayikwa mapurisa haasungi saka zvakafanana nedare redzimhosva izvozvo kuti vapa mutongo wekuti mwana ari pasuma kuri 18 achakwanisa kuenda pabonde zvakuda mutemo unobva wanyatsotaura uchiti nemo nemo nekuti zvikangotaurwa nedare repamusoro ehe zvakanaka yatinoti pachirungu pronouncement kuti vashambadza zvazikamwa asi kana mupurisa asingakwanisi kuti zvaonekwa zvichitikapo vosunga vanhu vari kuzviita izvozvo then hapana zvatinenge taita saka zvakudiwa kuti izvi zvataurwa nedauro repamusoro izvi zvichienda mutemo watinokwanisa kuti act of parliament anditi wochiiswa mutemo wekuti mupurisa akabata munhu achizviita anokwanisa kumusunga munhu oenda kukoti unopiwa mutongo wake saka zvakanaka zvataurika asi zvakuda mutemo chaiwo chaiwo yatinoti act of parliament iyaya kana kuti an act inoita kuti munhu akwanise kuchiita sei kusungwa manje izvi zvataurika zvakanaka asi hazvikwanise kusunga munhu kana tikada kutaura kuti zvinobatsira mwana sei chaizvo izvo
kune vamwe vemakereke vagara vanotozivikanwa kuti vanotyora mutemo iwoyu nekuroodza kana kuroora vana vachiri vadiki munoona here vachizoshandura maitiro rwendo runhu
vemakereke vanozikamwa vanoroodza vana vari vadiki vanofanira kuregedza tsika iyoyo mapurisa anofanira kushanda ndosaka tiri kuti tinenge takutoda agent kuti zvichinyatsoitwa muact of parliament saka izvi zvakukwanisa kuti vanhu vachikwanise kusungwa saka ndosvatiri kuti kwakutodiwa kuti pachiita agent kune enactment kana tichisa mutemo wekuti mupurisa akaona munhu achizviita akutokwanisa kusunga izvozvo zvataurwa ukaenda kukoti mangwana vanzvadzi mukaenda kukoti mangwana hakuna chinoita kuti koti iti tane mutemo wakati therefore takuita sei takusunga vanhu ava saka ngatibve tadzifambira.